Shuwa gorerino rakamira pakaipa patoti manyama mire nerongo nekuti nzara yapinda mudura dzera mwaka uno raka zvakonzera kuti chibage chinji kana mbeswa zhinji dzinge dzakatsva nedraught reEonino.
Saka varimi muchiona imi vari kubatana nei, tinoziva vanenge vaine zvipfuwo vashandi neivo mhuri dzavo vari kupona sei munguva inoi?
Ndingataure ndichiti iko zvino mai vatsva dumbu mwana atsva dumbu zviripo mumagariro edu emumapurazi, magariro edu emunyika yese sezvo tichipona nekurima nenyaya yenzara zvaita kuti vanhu vachiparapatika kutsvaga. Pane vashomawo vane madiridhiro vakawana, ndo pachiri kumbopota vanhu vachiparapara kuzasi kwepoto koko kuchiri kuwanikwa pano neapo.
Zvino zvachinonzi hachiko chinokwana, chiri kubvepi chiri kubatsira varimi zvipfuwo nechekudya chesadza?
Ndinoda kutendawo kuti yes chokwadi. Tinopota taichipota tichienda kuvavakidzani vedu vekuZambia, vavakidzani vedu vekuSouth Africa. Kasi nenyaya yeEonino kuZambia kwachona vari kutowanikawo vachidora kuimpotawo, ari kuti chavo hachina kukwana. KuSouth Africawo vakashoterwawo, zvaita kuti pari zvino titarise mamwe mativi sekunyika dzakaita sake vana Russia, Argentina, nyika vana Brazil.
Asi kugara nekugara, iye murimi mungamubatsira nenzira dzipi?
Kuridziro yanga tovapo ndeyekuda kuti wanitinyanyotarisa kuti tiite madiridziro munzvimbo dzese dzekurima tu kuti tiwane mbeswa anonzi mashort season varieties kuti vanhu vawane kurima. Three, kuita yavanoti water harvesting, kuita madhamu atinochengetera mvura kana mvura yanaya kuti vaone kudiridzira mbeswa dzavo kupa zvipfuwo zvavo.